Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 7/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe mukuru muUnited Nations anoona nezvemamiriro ekunze oshanyira Zimbabwe. Mumwe mupurisa osungwa achitengesa zvinodhaka muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votarisirwa kutura mashoko ezvemamiriro akaita zvinhu munyika mavo kana kuti State of the Nation Address manheru anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafa nobata chigaro chemutevedzeri wemukuru webazi reUnited Nations rinoona nezvemamiriro ekunze reUN Environment Program UNEP, Amai Sonja Layton Khan, vari kushanya muZimbabwe kubva nezuro kusvika mugovera. Vari kutarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo. Amai Layton Khan vachange vachisanganawo nemumiriri webazi ravo muZimbabwe vaEdward Kellyon nechikwata cheUnited Nations. Rwendo rwavo ruchatarisa mikana panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze uye kusvibiswa kwemweya wekufema. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yebudiriro vaNikros Kanjengo kuti tinzwe maonero avo.
UNEP rinovasangano riri pasi peUnited Nations iro rakavambwa muna 1972 rine donzvo rekuchengetedza tingati muchirungu environment yedu, uye zvekukurudzira nyika dzose dziri pasi peUN kuti dzichengetedze environment. Kunyanya panguva ino tine matambudziko anechokuita nemamiriro ekunze.
Ngatitarisei kushanya kweUNEP muZimbabwe pari zvino kudai.
Tinonzwa kufara zvikuru kuti mushandi mukuru muhofisi yeUN pasi peUNEP anoitwa muzvare Sonja Layton Khan ari kushanyira nyika yekwedu kubva musi wa6 kusvika musi wa11 February 2023.
Saka kushanya kwamuzvare Khan uku kunokoshera Zimbabwe nenzira dzipi?
Izvi zvinoratidza pachena kuti basa rakaitwa nemutungamiri wenyika re-engagement ne-re-engagement, kuedza kudyidzana nemapoka akasiyana-siyana, kudyidzana nenyika dzakasiyana-siyana kwava nezvibereko zvinooneka. Tauya kutenda Mwari zvikuru nemuono nenjere dzakapa purezidendi wedu. Isu seZimbabwe tiri kufarawo kuti tiri kushanyirwa neUN pamalevhu iyayo, nokuti vanenge vachiona kuti tisu tine gwara chairo rofanira kudzidzwa nyika dzakawanda.
Vakanjengo, mirai ndikubatei muromo ipapo mbichana. Muri kuti nyika dzekunze uko nedzimwe idzo dzine zvekudzidza zvakawanda kuZimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekunze izvi nekugutsa nyika here, kana kuti Zimbabwe ndoingatodzidzawo kune dzimwe? Pajekesei ipapa.
Mukatasa maprogramu aitwa nenyika sepfumvudza, tikuona kuti seZimbabwe tisu dzimwe dzenyika dzanyanya kutungamira munyaya dzekugadzirisa dambudziko remamiriro ekunze neclimate change. Saka chirongwa chepfumvudza unova muono mutungamiri wenyika yedu President Comrade Edi Mnangagwa, muono watiri kunyatsa kuona kuti nyika dzose dzine chisvambe, nyika dzose dziri kumhanyidzana, dziri kudzingirirana kuti dzitarise kuti ko Zimbabwe iri kuzvikwanisa sei. Taiwa nedambudziko renzara makore akawanda apfuura, asi nokuda kwehurumende yedu, nokuda kwapurezidendi wedu vane njere dzakanyanya, takuona kuti nyika yedu yava food secure, uye matambudziko eclimate change akugadziriswa zviri kuonekwa nopasi rose. Nesaka tiri kuona kuti UNEP yawana zvakanaka kuti vauye muZimbabwe. Dzimwe dzinguva vangatorewo manotsi akanaka, anda dzimwe nyika dzose dzigoteerawo zvakanaka zviitwa nenyika yedu.
Nyanzvi yebudiriro vaNicholas Kanjengo vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi yezvekuchengetedzwa kwenharaunda vari mukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya dzeenvironment inyaya dzakakosha chaizvo. Tine mufaro kuti kune vakuru vekuUnited Nations vari kutishanyira kuzobata miyayo iyoyo yeenvironment. Isu tinowanzoshanda nemarara ekuzvibhaga anofanira kunge achipiswa zvakanaka, achibata zvakanaka, asingapindi munzvimbo dzine vanhu nekuti marara ezvipatara anenge aine zvirwere. Kana veUnited Nations vakuuyawo kuzobatawo mabasa akadaro, zvinobva zvatipawo mufaro, nekuti zvinotireva kuti tawanawo munhu anoshandawo nesu pakudzidzisa vanhu nyaya dzekubata nekutakura marara, uyezve kuti vange vachitisapota mumaprogiramu ekufambisa mashoko ekuti marara anofanira kubatwa nekutakura zvakadii.
Imi pamunoshanda, zvinonzi munopisa, zvinozonzi zvinoita hutsi humwe hunozonzi hwaku kuvadza denga, nyaya dzana ozone layer depletion dzinotaurwa dziya, zvinombofamba sei?
Isi kumabasa edu atinoita, kune mishina yakagadzirwa kubata marara ezvipatara. Mishina iyi pachirungu vanomati mine clearing. Mishina iyi yakagadzirwa kuti zvinge zvichibatsira nyaya iyoyo yamuri kutaura, kuti marara akangopiswawo pachena anobva agadzira utsi, utsi hunobva wakuvadzawo ozone layer. Asi mishina iyi inogadzirwa kuitira kuti pasabuda utsi hwakawanda, uyezve pakupisa marara iwawa tisaita nenzira inokuvadza ozone layer.
Vangadaro vasinganzwisisi nyaya dzeenvironment dzatiri kutaura nezvadzo idzi, kosha kwadzo nezvinoda kuitwa, mungavapawo kurudziro yekuti kudii?
Kurudziro yatinovapa ndeyekuti nguva iya yekuti taingofamba tichindorasa marara pese pese, nguva iyo yakapfuura. Izvezvi tinofanira kunge tichishanda pamwe chete tichiona kuti marara harasiri pese pese. Kuti kurasa kunoitwa marara pese pese kunobva kwaita kuti nzvimbo yedu yatinogara inenge ichisina kuchina, uyezve isingachataridziki zvakanaka. Nzira dzekubata marara zvakanaka dzavepo mune muZimbabwe, uyezve ngatiitei tichibatsirana kuti tichengetedzewo nharaunda dzedu.
Nyanzvi yezvekuchengetedzwa kwenharaunda vari mukuru wekambani yeSouthern Incineration Services vaTerence Mate vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumwe mupurisa anonzi akasungwa achitengesa zvinodhaka muHarare apo mapurisa ati ari kuenderera mberi nekusunga vari kutengesa zvinodhaka. Bepanhau reHerald rinoti mupurisa uyu akasungirwa kuSunningdale. Studio 7 yabata gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe avo vati vange vari mumusangano. Mapurisa ari kumisa vatyairi pamaroadblock achisunga vari kutengesa zvinodhaka. Munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vanoti vari kutengesa, kuputa nekutakura zvinodhakwa izvi vari kupara mhaka. Vati hurumende yakagadzirira kubatsira vanoda kusiya zvinodhaka izvi. Mumwe akamboda kutanga chirongwa chekukurudzira kusungwa kwevanotengesa zvinodhaka mumiririri wekuwadzana mudare reparamende vaShelton Wende vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. VaWende vanoti vakachisidzirwa nerufu pavakaedza kuti mapurisa asunge vari kutengesa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Takasangana kuchikidzirwa kwakanyanya. Inini chaiye mumainbox mangu mange muchitumidzwa mameseji ekuda kuurayiwa nechii nechii. Mapurisawo acho ataifanira kukooperata nawo haana. But chaakutifadza ndechekuti kukuwadzana kwacho kwakazochinjwa kwana commanding officer munowani ari neshungu dzekupedza dambudziko iri.
Saka zvii zvamakuita kuedza kupedza dambudziko iri?
Izvezvi nemusi wemugovera tiri kutoita musangano pakuwadzana hoo nevabereki vese vemukuwadzana kuti titaure nyaya iyi yemadrugs, toronga pamwe chete kuti tinoipedza sei dambudziko iri. Tiine mapurisa, tiine manesi epachipatara, tiine vana vechikoro, tiine maheadmaster, tiri pamwe chete semusha wekuwadzana, toona kuti tingabatsirike sei kuti tipedze dambudziko iri. So ndinovimba kuti nguva ino nechirongwa chitsva chatava nacho ichi tichange tiine mari zausi, nekuti zvatiri kuda kuita tiri kuda kunovharisa musha wese wese unotengeswa ma drugs nezvinhu zvinodhaka.
Zviri nyore here kuziya vari kutengesa zvinodhaka vacho?
Kana vanhu vari mucommunity zvese zvakaita simukwadzana, vanhu vanotoziva vanhu vanotengesa zvinodhaka kuvana nedzimba dzavo nepavanogara. Saka isu tiri kuti semusha wokuwadzana hatichada kuti musha wedu unge uine vanhu vanotengesera vana zvinodhaka. Tichinge taita musangano wedu, tichipedza musangano wedu tichazoita hurongwa zvakare takabatana nemapurisa nevagari vese tichizvidzitira dzimba dzese dzatinoziva kuti ndoo dzinotengeswa zvinodhaka dzichivharwa.
Zvose izvi zviri kuitwa musi wemugovera?
Izvi hazvisi kuzoitwa kamwe chete, ichange iri programu inoitwa nguva nenguva, so that kana tikavavharisa vakavhura futi vanodzoka community iripo zvakare ichivavharisa zvakare.
Mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kutura hwaro hwavo hwemamiriro rakaita zvinhu munyika mavo, kana kuti State of the Nation Address, nhasi manheru kudare reparamende reCapitol Building. Vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvimwe zvezvinhu zvavari kugona pasi peutongi hwavo, zvinosanganisira uwandu hwemabasa nerubatsiro huri kupiwa nenyika yavo kuUkraine muhondo yekuRussia pari zvino. Panopedza vaBiden kutaura amai Sarah Huckabee Sanders, vanova gavhuna mudiki pane mamwe ose, vachapawo pfungwa dzavo vakamirira bato ravo remaRepublicans. Amai Sanders ndigavhuna kuArkansas. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abatanyanzvi munyaya dzezveupfumi musvinafundo Elliot Masocha.
VaBiden vachataura mamwe matambudziko omuAmerica anobata pasi rose, akaita sehondo iri kuitika kuUkraine yaakukwanisa gore mwedzi uno ichienderera mberi ichivhiringa zvinhu zvakawanda chaizvo zvakaita samafambiro ezvinhu zvinenge zvichienda kunyika dzakaita sana Zimbabwe, vana fertilizer, vana gorosi nokukwidza zvinhu zvapasi rose. Vachange zvekare vachitaura rimwe dambudziko romuAmerica revanhu vokunze vari kuzama kuuya uno vachibva kunana South America uko kuedza kuzotsvaga mafuro manyoro nenzira yavari kufunga kuti dambudziko iroro ringapedzwa sei. Pamwe chete vanotarisirwa kutaura pamusoro pokukwira kwezvinhu pamwe nokuwanda kwakaita mabasa muAmerica nebasa guru ravari kuita. Vachanyanya kusimbirira chaizvo pakutanga kutaura zvinhu zvavakaita ivo muutongi hwavo kubva pavapinda, zviri kuita kuti America inge iri nyika iri pamusoro pedzimwe, ingava nyaya yokumabasa kana kuti nyaya yezvematongerwo enyika pasina vanhu vanorwidzana, pamwe chete nomutemo wemari zhinji wakapasiwa gore rapera wokunge vachigadzurudza angava marodzi, mabhiriji, maairport nezvamaindaneti zvose izvi.
Tingaonawo vachitaura pamusoro pezvehondo pakati peUkraine neRussia here nerubatsiro rwavari kupa nyika yeUkraine?
Vachange vachizvitaura zvekare norubatsiro rwavari kuzama siku nesikati kupa nyika yeUkraine kuti hondo itere kana vachinge vakunda Russia, pasi rose rive noufumi hunenge hwakavandudzwa kuchinakira vanhu vese. Vachataura zvekare kuti ramangwana ravo zvataa kunoenda kumaelection uko gore rinouya, vachange vachinanga nematambudziko api omuAmerica kuzama kuagadzirisa. Pamwe chete vachazama kudembetera maRepublican anowanza apikisa pati yavo yamadhemokrati pane zvose zvingada kuitwa kuti aiwa ngatishande tose pane zvose zvatinoda kuita semari yavanenge vachida kushandisa muutongi hwavo inofanira kunge yavhoterwa kuCongress nokuSenate uko kunosiita makakatanwa. Saka ndizvo zvipi zvavachazama kukumbira maRepublican kuti aiwa ngatishande tose muvhotere mitemo yemari ingava inodiwa kufambisa zvavanhu vanouya kuAmerica zveimmigration kugadzirisa upfumi pamwe chete nokubetsera Ukraine kuti inge ichikunda Russia pasi rese ringe richinaka zvinhu zvichinatsofamba.
Munoona vachitambirwa sei naivo maRepublican? Tinoona kuti pari zvino pane kutatsurana kwakati wandei, tichitarisa zvakare kuti pachange paine sarudzo munguva inotevera.
MaRepublican acharamba akatsika madziro nokuti nguva takuenda hii yokuzodo fota ma election kure nubia hiyo varengi wachido okura zanyiviravu varengi wachido okunge wachi shatisa zaba Biden ne party yavu pamwechete noku tendeka zaka kone kwa nama Biden seza tiri kuto waisu pa baruni roku China yurakazo furu kwa rasikamu mnyanza ma republic na achiti ayiwasu mogozo fura na dari kama Amerika shabitere isaka ma republic na achanga achiza makuzichenesa pamwechete noku zisumu dramu denga kuti aiwa isuti nga tonga nika ino isaka ma republic na asikuza ya kuzitambira chachose njoda tinga tisu ndio politics kwa chisama okuungurura matongero ava Biden kama Democrats kuti aiwa apa paka mira so isu chiozo paita sakati
panere mchuona mabasa angaru kubatuwa na ava Biden jamungati jwakanaka jwano fandra kupembeza pavacha ita State of the Union addressi
ziripo zaka nato kunaka jwavacha yu kupembeza cha izu kunyanya yu kuwanda kwa mabasa oma Amerika ninga atuwanda kudarika wanu parikuchanda mabasa acho zisipazi singe sizo vandu zoka ufumi wa Amerika wachata ura zekari wachizirova dundundu hamsorope kubetiru wari kupa kunyika ya Ukraine nukutu kubetira Ukraine kwa wari kuita kwa Trump ne party ya muhai ziramba izosu
nyanzi mnyaya zeze ufumi muzina fundo Elliot Masocha wachitaura na Marvelous Msanganya uye we Studio 7 wari ku Ohio muno mu Amerika direct from Washington. Katimbo tarisa ziri mune mamwe mapepa nawo anasi. Pepa nawo repatande mtande Resim Live rine nyaya yekuti television ichangoparurwa yekiona haichisiri kuonekwa nevanhu kwangopera mazuva matatu nekuda kwematambudziko anonzi yakonzerwa netambo dzeNet1. Kambani yekiona inonzi ine kambani yemauto mukati inonzi Rusununguko Media Private Media. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti mumiriri wegokwe nembudzi yava Justice Mayor wadyajena nevatungamiri vekambani yekotko vange vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vanzi nedare vambosunungurwa sezvo muchuchusi wehurumende nemapurisa vari kutora nguva yakareba kuuya kudare neumbowo huri hwekuvaroverera nemhosva. Muchronicle mune nyaya yekuti vamwe vagari vemumusha wemagatseni munzvimbo yeNyati kuBhubhi mudunhu reMatabeleland North vakasara vasina misha mushure mekunge yaparadzwa nemvura nemhepo yaivhuvhuta zvakasimba. Mukupeta zviri mumapepanhau, pepanhau reNewsday rine nyaya yekuti gurukota rezvemabhizimisi madiki nachiri kusimukira amai Sitembiso Nyoni vanoti madzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika ari kutatarika kuwana zvigaro zvepamusoro zvichienzaniswa nevanhurume. Izvi vati ndizvo zviri kupa kuti madzimai atadze kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana mudare reparamende. Vakataura mashoko aya kune nhengo dzeparamende dzechidzimai dziri kushanya munyika kubva kuMalawi. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Studio 7 makasimba here kwese kwamuri vateereri nevashamarari vedu kumagifts nyaya muri kutaura iyo nemadrugs. Inini kufunga kwangu inini madrugs aya ndezanpf yo iri kugadzira madrugs nekuti ava vafana vari kuponda vanhu havagoni kungoponda vanhu bedzi vasina kumbotanga vasevenzesa madrugs kusati vambotanga vadhakwa. Saka I blame ZANPF zvakanyanyanya panyaya yemadrugs apa. Iyo ana mukoma ava masoja edaya anotopiwawo kuti vave nemorari yokupaza vanhu. Anotopiwawo kana Ndika yakaondongwa nezanpf kana. A drugs zvese. Ndokune vamwe vari kutobuda nawo aichinotengesa kunze kwenyika uko. Kuvakuru vakuru vehurumende uko. Saka kungozvigadzirisa vanhu ngavango vavhotera out. Ngapinda hake mukomana.
Mwana nemangwanani Studio 7 moti panhau dzinonakidza chose munogona mose pachirongwa chokumusha ndanganati mochiti dzindere kwatinobva mochiti dzindere kwatinobva pachirongwao chemadzimai mochitiwo rumbariro rumbariro
Makadipa Studio 7 apo pachirongwa chamunye tinoda kuita ne Saturday ne Sunday zvakati chida kuti musonya uchete pa muso Saturday inzi nombare nekezo nenhau dzokupera kwevhiki chamuchaita nemuso wesvondo chamadzimai ndaida kuti chinzi huku dzipazvigare namadzimai Pachimu hakambo kamushaka vhulena tidembo pa album yainonzi amai nevana vavo nokuchinge chitaura manzi nokuti amai vanondenderedzana vana vavo mai nevana vanangu vanondenderedzana vachifamba navo kurota vasi chereka vabenzi chiringa vachi avasarudzi chereka ane musoro mukuru chavakawa nenharo zvingafanaidzwa chiro chokungava mukuru kana panzvimbo kana mutungamiri unoti anenge asingasarudzi kuti uyu ndoupi uyu mukovhu kana muteti uyu iganda jina kana iganda dema vanotenderedza vaifamba nadzo vachienzanisa runova rudo runotarisirwa serunokunu runopuwa naamai kuvana vavo kana kuvasikuru vavo yese ndatenda zvangu ndini munemo munodafa masvingo pachiyapo what 18 tatenda zvangu ndiripo somufaro mukuru kuStudio 7 kuvashandi vese
panyaya yezvinhu zvinodhaka kureva kuti vakuru vemapurisa vanofanirwa kuti vatopfira kuchikurupi nekuti ndivo vanotungamira urongwa uyu unotonzwa vanoputa nevanoota zvedombo vachitaura kuti handi tinozvitira kwashefu nyingi kuye hatinesi kuuya tisurungwe tinenge takasungunukwa uye shefu yava zvitotaura kuti pano vakomana uyai kuita sevanotsigira urongwa uyu kutsigira kwekuti bhizinesi ravo raakuwandirwa nevanhu mabhesi nemagosto akuwanda saka vanenge vakuona kuti vanhu vava kutitorera bhizinesi ndevapi ndo vanhu vanosungwa kwosara ivo vakuru vemapurisa vari vashoma-shoma vachingotengesa madrugs aya chavasiri kuda apa vanhu vari kunzi ngavasungwa vanhuwo zvavo vaakuda kupinda kuita drug dealer asi kuti ivo mapurisa ndivo vane yese vavo ndo vanofanwa kusungwa
makadi pano paStudio 7 vateereri vashamarari vose pano paStudio 7 ya ndiri kunobva kuSouth Africa kuMosobe ya chichemo changu chandinacho inini ndecheisu mazimbabwens handitarisire kuti panguva ino taapedyo nemaelections kudai tive tiri vanhu vachiri kutaura kuti maticha azodai haasi kuwana zvakati manesi haasi kudai manesi haasi kuwana zvakati marodhi akafa zvazodii zanupiefu iri kuita zvakati kubva rini zanupiefu aimbofa yateerera izvi zvakagara zvataurwa kare kubva gore rekutanga iro tichingoti zanu yaita zvakati zanu haisi kuita zvakati havateerere vanhu vezanupiefu ino inguva yekuti tichinge tichitofunga tichitoudzana ipo pano paStudio 7 tichitoudzana kuti todii vanhu taregista here vangani vanhu varegista mayouth azodii ndonyaza kuti fanange tichitotaura idzodzodzo
tinotenda idzo dzanga dziri pfungwa dzenyu imi vateereri rambai muchititumira kuno tichidzitepfenyura pano pane penyuro yenyu yeStudio 7 muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica nhasi tiri kucherechedza nhoroondo yevanhu iri kutariswa muno muamerica vechitema muchirongwa chemwedzi wese muna kukadzi muno kana kuti black history month icho chinoitwa gore rega rega pachirangarirwa mabasa nezvinosangana nevatema muamerica kubva panegro history week iyo yaiitwa kare kubva gore ra1976 wokusvika pari nhasi kukadzi wega wega america yave kubatana nedzimwe nyika dzakaita secanada neunited kingdom kucherechedza nhoroondo yevatema iyi Mukuzeya nezvenyaya iyi taita hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence riri kuMinnesota muno muAmerica.
Tichaita Black History Month inhoroondo inopembererawo kuhuvepo hwevachema vari muAmerica vachirangarirawo mauyiro nemaunzirwo avakaitwa munyika iyi yatinoti United States of America. Vanotarisa kuyanya panhau dzezvatinoti maaccomplishments akaitwa nevatema vakaunzwa kuAmerica nenzira Transatlantic slavery. Ini kwandiri ndikafunga mwedzi uyu neupemberero unenge uchiitika vanhu vakadzvanyirirwa for over 400 years vave kuti aiwaka makambotitadzisa isu kuti titaure nhoroondo yedu. Saka iko zvino paiyo Black History Month topedza mwedzi wese tiri kucherechedza hama dzedu dzakabudirira dzakaita zvinhu zvakasiyana siyana asi dzisina kuda kuwana mukana wekuti dzipembedzwe. Ndo marangariro andinoita Black History Month.
Munoona here sekuti nguva yakwana yekuti kurambe kuchipembererwa kuchikurukurwa nezvehistory ine nhoroondo dzemazuva eunhapwa neinei zvakaitika kare kare izvo?
Chaizvo, mukutaura nemukwanisiri kudai izvozvi ndichangobva kushanyira Island rinonzi Kinsa County kunovako kwakatanga kutengeserwa vamwe vahama dzedu vakazova ivo vakunzi maAfrican Americans. Nhoroondo iyi ukasachenjera unogona kufunga kuti iwe semunhu mutema. Asinoti Africans in the diaspora hauna chekuita nenhoroondo yemaAfrican Americans. Asi rega nditi zvinhu zvakabatana izvi nokuti history yetransatlantic slavery ibranch yecolonization isusu zvatakaitwa zvekuitwa upambe zvokupambirwa pfumi yedu nevachena zvakangofananawo nezvakaitika paslavery. Tinotiunza panzvimbo imwe chete tichiona kuti iko zvino pane maAfricans ari kuemigreta kuenda kuAmerica nenhau yemaomero akaita zvinhu kumusha. Zvinhu zvinooma sei kumusha zvakatiomera kunyika dzekwedu nekuti pane iyoyo nhoroondo yecolonization. Colonization neslavery zvakango zvinofamba munzira imwe chete. Saka zvinhu zvakabatana izvozvo. Tinofanirwa kutaura nenyaya iyi nekuti ichiri nyaya inokanganisa magariro emunhu wechitema nyangwe kwaari. African American muAfrican ari kuAfrica kana muAfrican akabva kunyika dzinenge maCaribbean, maJamaican, history iyo yecolonization neslavery ndiyo inoita kuti tinge tichiona mambudziko atirikuwa. Saka tikasadzidzisa vana vedu chokwadi chenhoroondo iyoyi havazozivi kuti sei zvimwe zvinhu zviri kuitwa kwavari zviri kuitika. Zvinhu zvinenge kuurayiwa kwana mukoma George Floyd, kusakwanisa kwekuwana vanhu vatema lines of credit dzakafanira, zvinhu zvinenge red lining, kusagona kutengwa kwedzimba dzakanakawo mumazipcode akanaka kuna vanhu vatema. Vamwe vedu vakabva kunyika dzeinana Zimbabwe, nyika dzekuAfrica, havanzwisisi history iyoyi. Indofunga kutaura nevana vako vavo kuzvarira kudiaspora ngavadzidze history.
Saka kune vatsva vechidiki vari kuzvarwa mukore uno vaakukura wavo, zvingaitwe ndezvipi kuti vabate nhau idzi vachidzinzwisisawo?
Ndinoda kukurudzira vabereki kuti kana paine kusununguka kuchaitika munguva yedu nenguva yevana vedu, ichauya nekuvadzidzisa chokwadi chenhoroondo yematangirwo akaitwa nyika dzinenge America, even nyika dzedu inenge Zimbabwe. Vana vakadzidziswa history isina chokwadi. Mukatarisa mabhuku edu ehistory, vanhu vakamanyora vari kutaura nhau yavo, havana kunyora vachitaura nhau yedu kuti chizvanya sei. Saka tinoyatsa kuti the re-education of the black child, tinoda kukurudzira vabereki vange vari kurava macurriculum kuti vana vari kumbodzidziswei muzvikoro. Chechipiri ndinokurudzira vabereki kuti ngavakwanisa kunge vari kuona mamentors evana. Ini ndakaitirwa zvakanaka ndikaona mentor wangu anga ari mucivil rights movement, akandidzidzisa, akandibatsira kuunderstanda culture yangu, akandibatsira kuunderstanda maconnection ari pakati pangu nemaAfrican American. Saka ndakukwanisa kunge ndishanda navo, ndakukwanisa kunge ndivanzwisisa kubva kwavari kubva. Ndosaka ndichishanyira nyika dzinenge Gambia, Ghana, kuda kunzwisisa nhoroondo yavo kuti kana ndakuita basa rangu navo muAmerica ndinonyatsovanzwisisa as a whole community. Izvi ndo zvandokurudzira vabereki pamberi nekudzidzisa vana history yechokwadi.
Chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuBanjul kuGambia. Tinotarisa zvezvanga zviri mumisoro yenhau dzanhasi tichipendera mukuru weUnited Nations anoona nezvemamiriro ekunze oshanyira Zimbabwe. mumwe mupurisa wosungwa achitengesa zvinodhaka muHarare. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokuonekai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC, mosara muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindevele.